Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti pane vamwe varimi vezvipfuyo vasina kufara nekushayiswa mukana pasho yegore rino, asi vati danho rakatorwa rakanaka chose kudzivirira kupararira kwechirwere cheavian flu.
Saka danho rakatorwa riri rekuti iro huku dzisange dzichifamba idanho rakanaka zvikuru. Totokurudzira kuti aiwa hurumende yakagona nekudaro, nokuti tozova kuti pazviri papo ndopazvichaperera, hazvichaparari nenyika ende hazvichabatibati zvakawanda. Saka varimi vehuku vanenge vakuzoita huku zvichibva ipapo zvachena, tinenge takuona kuti tiata business rakanaka.
Vati shoa yegore rino ishoa yaitwa zvichitevera mwaka wakanaka, uye makambani abuda neuwandu hwavo kuzoratidzira, uye vanofungawo kuti varimi vachakwanisa kutenga zvekushandisa kana vachinge vabhadharwa mushure mekutengesa zvirimwa zvavo. Vatiwo zvinofadza kuti nhasi chaiko vaona kuti vamwe varimi vave kutogadzirira mwaka unotevera.
Tikuona isusu kuti varimi watotanga kumhanya mhanya kutotsvaga zvinhu zvekushandisa mumunda. Zviri zvinhu zvisati zvaitika mamwe makore, sezvokuti tiri kunzwa kufara.
Mumwe mudzimai ati anonzi amai Mandaza, avo vange vachiratidza nekutengesa miriwo nezvimwe zvirimwa kekutanga paHarare Agricultural Show, vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kunge vari pachiitiko ichi.
Tagara tine farmers market muno mushoground, saka tinoda kuti vanhu vatoziva kuti chii kana vachida zvinhu zvirefresh vanoenda kufarmers market, saka tiri kutotengesa brand redu.
Mumwe mushandi wepapurazi reTaguta kuChinoyi, uyo aramba kutaura zita rake, ati vanotarisira kutora mibairo yakawanda muzvikamu zvezvipfuyo nechibage sezvavakaita gore rapfuura.
Aiwa, chibage takaita ndo inonzi bamba afistika inongota takazvambura kunonzi kurovesa. Kana kuina vanotiziya vanozotsanangura kuti ashu kuti takarima zvino zvekusvika pakunge tichazadzadura.
Vanoronga show iyi vanotiwo pachange paine mibairo yakawanda inosanganisira matarakita nemari, uye vanotarisira vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru nemakumi mashanu kupinda muzviratidzwa izvi zvinopera nemugovera. Mutauri wezas Roberta Katunga atiwo kunze kwezvekurima, gore rino makambani ezvicherwa ari kuratidzirawo paHarare Agricultural Show.
Tine maexhibitors katarisa pane dzinonzi mining village, tine mamajor mining companies ari exhibita ipapo, Unki Mine, Zimplats, Mimosa, ZCDC and Fidelity Printers, ne Chamber of Mines, ne mamwe masuppliers mu mining value chain.
Parikitwa misangano yakawanda ive mabhizimisi, mabhanga nenyanzvi dzekurima yakanangana nekusimudzira mabasa ekurima munyika. Harare Agricultural Show ndiro gungano guru revarimi nemakambani munyika, uye varimi vanobva kumatunhu ese kuzoratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.